Kuna kureketa uchaumba ukama ukaguna kuna mata uchakunda munyama usipate kusika kandara kora unyana mwanangu we ushande nesimbande kutazisa tiza kwana vanu kushora nasiva chakuda mangwana shoko rangu warizwa urongeze mwana mwanangu we mwanangu sasa rende hande wakaenda wawe iwe usasa rende hande wakaenda mama washika uti pamzoroi uati pamzoroi uati moroi uati moroi
chinomboi ukona ngwana vazhinji takafushira nenyaya yekufurirwa madzi watikapukuta siya matracks siyana nengoma vamwe vakapekisa ngoma tikaridza kumariro vachiketira totipa basa nenyaya yemabasa mneita makazvitinyira chizvitana tinyi iwe tindo siyana nedzungiro muchationdera siyana nebabwiro muchatifonera
wakaenda vamwe iwe usasarende hande wakaenda vamwe washika uti pamzoroi uati pamzoroi uva udzinguva ndiyoi uati moroi kana une anokuda musafe mabukana pamberi pevanhu apa musavhugurana ikoko kutodiwa wangu utori munana mwanangu usanamate muna kupe mweya wekufema paya paunoteya njuga dzako dzichirema fungamauna mate iwe uimbe usana mwanangu.